projection yezesa tiri kuwirirana nokuti takashanda tese kuwana mafigiriwa yaya. Hatisiri kuona kuti tiri pamwe chete ndepekuti what are we going to do about this projection? Kuona kwedu isusu seindustry. Tanga tichiti tinoona mamwe mapower stations achifanira kutotangiswa gore rino iri chairo chairo. Asi handifungi kuti nemafambiro ari kuita zvino kuti zvese aichakwanisa kuzviita izvozvo izvi. Saka yes, maprojections tiri kuaona pamwe chete asi the action yacho yatiri kuita ndoyatisiri kuona kuti inenge iri kuzotibatsira tese zvakanaka.
Munoona izvi zvichikanganisa zvakadii kukura kwemaindastri kana kuti kumutsiridzwa kwemaindastri?
If we do not have an extra pamusoro pemagesi atiri kuwana iko zvino, mamwe akangofanana neatiri kuwana by 2014, then we are in real trouble.
Ko panyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi muri kutarisirawo here dambudziko iri kuti rambe riripo mugore rino?
Yeah, gore rino iri tiri kuona pasina solution nokuti zvese mamirira yakaita haina power to the point yokuti kudzimwa kwemagetsi is inevitable. Asi we are hoping kuti kana vakatangisa kuita something iko zvino nekukwenya mamwe magesi manyuwani, then maybe dambudziko racho ringaita richiita shoma neshoma neshoma as we go along.
Zvese inoti migodhi haina dambudziko rakanyanya kunyaya dzemagetsi sezvo ichiwana magetsi ayo anongonanga kumigodhi ikoko. Izvi zvingazobatawo here kushomeka kwemagetsi munyika kana magetsi achingonanga kumigodhi?
Once again, zvese iri right nokuti migodhi mizhinji yakaita maarrangements avo vega kuti vanozvitorerwa magetsi avo, vamwe kubva kuhabora basa, vamwe kubva kupi, asi vakaita maarrangements avo ega asina zvese mukati. Saka ipapo vari right kuti mumwe mugodhi inenge iri right. Asi iyo industry yedu sekumuka kwairi kuita iri kuda magetsi akawanda kudarika anokwanisa kuwanikwa kubva kuzvesa. Ndosaka uchiona industry isina kuita rimwe chete pakuti tobvuma here kuti mutengo wemagetsi ukwidzwe kana kuti toramba. Vamwe aiwa hatifaniri kudaro nokuti mari yacho iyoyo hatisi kunyatsoona kuti iri kuenda kupi chaiko chaiko. Asi vazhinji takabvuma kuti zvesa iri padambudziko chairo chairo, iri parumana nzombe chaiko. Saka ngativape mari yakati wandei kuti vakwanise kugadzira mamwe magesi manyuwani.